Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ese vanosiya bato rakavaisa muparamendi utemo kuti vanofanira kubviswa muparamendi imomo, saka haisi tori nyaya yekumbozeya kana kuita sei. Kana munhu agara asiya bato raakavhoterwa naro aakuenda kune rimwe, zvinongoreva kuti haasisiri nhengo yebato iroro, naizvozvo azvidzinga mubato iroro.
Mapato anopikisa utarisirwa kumarana zvakare muparamende. Dare redzimhosva rinoti hakuna sarudzo dzinoitwa matunhu matanhatu anomirirwa navatenda ebiti nevamwe vavo vashanu, sezvo kudzingwa kwavo muparamende kwainge kusiri pamutemo. Zimbabwe inoiswa panyika dzichiri kurwisa uori zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora inoti ichadzinga nhengo dzeparamende dzakapinda mudare iri dzichishandisa zita reMDC Alliance kana dzikaratidza kuti dziri kutsigira vaNelson Chamisa avakaparura bato idzva riri kudaidzwa kuti Citizens Coalition for Change. Nekune rumwe rutivi, chimwe chikwata cheMDCT chinoti chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chinotiwo chiri kuda kudzinga muparamende vose vari kutsigira vaMonzora. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDCT yavaMonzora vaWitness Dube vati kana nhengo dzeparamende dzakasarudzwa muna 2018 dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance dzikaratidza kuti dziri kutsigira bato idzva ravachamisa, vachadzidzinga muparamende vachiti dzinenge dzachikora mutemo wenyika pamwe newebato ravo.
Vese vanosiya bato rakavaisa muparamendi mutemo kuti vanofanira kubviswa muparamendi imomo, saka haisi tori nyaya yekumbozeya kana kuita sei. Kana munhu agara asiya bato raakavhoterwa naro aakuenda kune rimwe, zvinongoreva kuti haasisiri nhengo yebato iroro, naizvozvo azvidzinga mubato iroro. Naizvozvo mutemo wenyika section 129K inotaura kuti bato raasiya rinofanira kungozivisa paramenti obvisiwa ozomirira kuvhotera nebato racho iroro raanenge ajoina. Hazvina kingiri kingiri mukati, zvingori pachena.
Muzvare Tokozani Kupe avo vakambomiswa basa navaMonzora semutevedzeri wavo vanoti vave kushanda navaMonzora munaiya vari kuti MDC Alliance havasiriwo vakanyorerana chibvumirano chekumba mubatanidzwa MDC Alliance. Nevaimbova mutungamiriri weMDCT Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, mutauriri waMuzvare Kupe vaNtando Ndlovu vati bato ravo richadzingawo nhengo dzeMDCT yavaMonzora muparamende vachiti vave kune rimwe bato, sezvo vaMonzora vakanyorera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti boka ravo richakukwidza musarudzo dzemabuy elections richishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Parizvino mhuri yeZimbabwe inozviziva kuti muparamendi yedu tine malegislators eZANU-PF, MDC yaWelshman Ncube nemalegislators emapoka maviri eMDCT. Rimwe boka reMDCT rinotungamirwa naDr Thokozani Kupe. Saka panyaya yemarecalls inozviziva kuti vamwe vedu vakanyorera muzeki vachiti vave MDC Alliance, naizvozvo vatozvidzinga mumusangano, saka ndivo mafirst candidates emarecalls. Parizvino hatisati tawana mashoko ekuti kune MP weMDCT ari kuTriple C, izvo hazvisati zvasvika munzeve zvedu.
mumiriri wezengeza wese mparamende va Job Scala au varikutsigira vachamisa vati ivo nevamwe vava vasikutya kuti vachadzingwa mparamende na vamonzora vachi chakakosha ndechekuti vanhu vakavasarudza varikuda zvipi.
Ini handina kana hochono wani chokutya nokuti ndiri muvanhu ndinogara muvanhu uye vanhu vanoda zvatiri kuita izvozvo. Saka chiripo ndechekuti whatever gaite zvaanoda handira basa nazvo uye hatingavhunduki.
Vachamisa vanoti vane tarisiro yekuti nhengo dzeparamende dzakasarudzwa dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance dzichapedzisa kotoro yadzo vachiti bato ravo idzva reCitizens Coalition for Change ihomwe nokwana munhu wese kusanganisira vari muzanu PF pari zvino nemamwe mapato.
Vanenge vada kuita zvavanoita zviri kwari, asi tichatoziva nekuti tine contract nemaCitizens yakanzi munofanira kunge muri muparamende kusvika 2023 tinozviremekedza. Asi kana zvapera izvozvo vese vanenge vava kuziva kuti tiri kuenda muduta vanhu idzva, tiri kuenda mugungano idzva, tiri kuenda mubato idzva, vanobva vauya tonanga pamwe chete nevanga vari kuzanu PF. Tiri kuvakoka nokuti haisi yemunhu umwe chete, ndeye munhu wese.
Mutemo wezvesarudzo weElectoral Act unoti hapazoitwi mamwe mabi-elections kana kwasara mwedzi gumi nemiviri kuti paitwe sarudzo huru kana kuti general election, asi dzimwe dzenhengo dzeparamende idzi idzo dzingangokanganiswa nedanho riri kuda kutorwa neMDCT yavamonzora pamwe neyamuzvare Kupe idzo dzisina kuda kubuda pamhepo dzati shuviro yadzo ndeyekuti dzipedze kotoro yadzo inova yechipiri kuti dzigowana kupinda pamudyandigere sezvo nhengo dzinenge dzaita kotoro mbiri dzakatevedzana dziridzo dzinokodzera kuenda pamudyandigere. Matare achatora mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabi-elections akatarisirwa kugara mangwana mumatunhu ose achange achiitwa sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chenhengo nhanhatu dzedare renational assembly chekuti kumatunhu adzo akufanira kuitwa sarudzo dzemabi-election sezvo dzainge dzadzingwa mudare risiri pamutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti vatendai biti vekuHarare East, vaWillis Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikunya vekuMbizo, vakutsatswa Pulu vekuNgulumani, vaSichelisile Mahlangu navaRegai Tsunga vekuMutasa South. Vatanhatu ava vainge vadzingwa mudare navaBenjamin Rukanda vaizviti munyori webato rePDP, asi dare rakati varukanda vainge vasina mvumo yekudzinga vatanhatu ava basa. Asi kunyange hazvo paive nemutongo uyu, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti nzvimbo idzi dzaifanira kuitwa mabi-elections musi wa26 Kurume sezvakataurwa nemutungamiri wenyika. Mumwe wevatanhatu ava vaWillis Madzimure vanoti maconstituents avo ange asingafaniri kugara ataurwa nezvavo nekuti ane vanhu kare.
Zvigaro izvozvo zvanga zvisini zvanga zvine vamiriri vazvo, zvanga zvisini vakani pachirungu. Saka vari kuti vakakanganisa ipapo, uye odha yakaitwa kare na ichitidzorera kuparamendi yakatomira yakadaro yakatokwana. Hapana kana appeal inokanganisa kuti tinge tiri muparamendi. Nokudaro hakuna by-election inoitwa mumaconstituency atanga tinawo ari matanhatu.
Hatina kukwanisa kubata vezek kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vanhu vari kupinda mumaby-elections aya vanofanira kunyoresa kuzek mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dare renomination court riri kutarisirwa kugara mangwana munyika yose kuti ritambire kana kuramba mapepa evanhu vachada kukwikwidza musarudzo dzichaitwa musi wa26 Kurume gore rino. Nyanzvi yesarudzo vachiona nezvezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti zviri kuitwa nedare iri zviri mubumbiro remitemo. Dare renomination court richagara muHarare, Ulawayo, Gweru, Mutare neMasvingo kuitira kupa mukana kumatunhu ose emunyika. Vanoda kukwikwidza vanofanirwa kunge vaine magwaro ekuberekwa, zvitupa, mifananidzo yavo, masignature evanhu vanovatsigira, tsamba dzinobva kumapato ezvematongerwo enyika avachange vachimirira, uyewo mari inodiwa pakunyoresa. Kune zvigaro zveparamende 20 nezvisere nezana nezvishanu zvemakanzuru zvichakwikwidzwa musarudzo iyi. VaBobos Bunu vanoti sangano ravo richange richitumirawo vachaongorora mafambisirwo eurongwa uhu kumatunhu ose achange achigarwa nedare iri. Ngati nzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona kugara kwenomination court mangwana chiri chitsidzo chiri mumutemo wesarudzo zvinova zvatingati zvisungu zviri mubumbiro remutemo wenyika nemutemo wesarudzo yatingati Electoral Act. Saka zviri kuratidza kuteedzerwa kwegwara remitemo yesarudzo kana tichitarisa nyaya yenomination court. Saka zvinhu zviri pamutemo zvatinenge zvichitotarisirawo kuti zvinge zvichiitwa neelectoral commission yedu.
Zvii zvinotarisirwa kuitwa iko kudare renomination court?
Chinotarisirwa kuti chinge chichiitwa kudare renomination court ndechekuti vashandi veelectoral commission vachagara vachitambira mapepa kana kuti maapplications vari kukwikwira kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzichange dzichiitwa musi wa 26 March kana kuti vari kuda kukwikwidza kusarudzo dzemacancellors dzichange dzichiitwa zvekare musi umwe chetewo musi wa 26 March. Saka vachange vachitarisa mapepa achauya nevari kukwikwidza vari kuda kukwikwidza musarudzo vachimirira mapato vezvematongerwo akasiyana kana vatingati maindependent candidates vaya vanenge vakazvimirira vega. Saka vanenge vachitarisirwa kuti vange vachiva nemapepa avo ane vanhu vanovatsigira vekumaprovhinsi kwavari kubva kana kumaconstituency kwavari kubva anenge paine mapepa avo anoratidza kuti ndiani. Zvinotaura izvo zvitupa zvavo, mapassport size photos, mabirth certificates avo nemadocuments avo anoratidza kuti munhu uyu haana dzimwe mhosva dzaakambopara, zvichizosanganisira izvo nemari inotarisirwa nenomination court yatingati nomination fee yavanotarisirwa kuti vanga vachibhadhara. Uye chimwe chavanozenge vachitarisa kunomination court ndechekuti hapana here mapato ezvematongerwo enyika kana kuti vari kukwikwidza mune zvesarudzo idzodzo dziri kuuya vachange vachishandisa mazita angangodaro akafanana kana atingati masimbo kana kuti zvitarisiro zvitarifwa zvacho zvinenge zvakafanana. Saka izvozvo ndozvezvimwe zvezvimwe zvinhu zvinenge zvichitariswa kunomination court.
Tinoona vamwe vabobo spoon vachimborambirwa kutambirwa mapepa avo panguva iyo yenomination court. Zvinhu zvinenge zvaitika
kazhinji kacho patinotumira vanenge vachiongorora sezvataita papa kuti tine vatatumira kuti vange vachiongorora nomination court mangwana, tinoona kuti chekutanga kazhinji kacho chinoita kuti vanhu varambirwe ndechekuti dzimwe nguva munhu mapepa ake anenge asina kukwana anogona kuuya nezvimwe zvese kuregedza kuuya nebirth certificate rinenge richitarisirwa, ouya nezvimwe zvese oshaya passport size photo inoratidza mufananidzo wake kana kuti anogona kuuya. Pane vanhu vanotarisirwa kuti kana uchida kupinda kudare reparamende unotarisirwa kuti ungoshuya nevanhu, unoona mumwe anogona kuuya nevanhu vakashota, anogona kuuya nemapepa anenge asina masignature akangonyerwa mazita evanhu asi asina masignature yevanhu ivavo. Saka izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti vange vachirambirwa kana kuti tsamba inofanira kunge yakabva kubato rake rezvematongerwo enyika inenge isina kusainwa nemunhu akanzi nebato iroro ndiye anosaina tsamba iyoyo. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti nomination court inogona kuramba mapepa akafanana neiwayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvesarudzo vachiona nezvezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunare muHarare neStudio 7. Vasungwa vari mumajeri vachamira kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raendesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chikumbiro ichi change chichifanira kunzwikwa nhasi asi izvi hazvina kuitika sezvo mutongi ange achifanira kunzwa nyaya iyi Justice Munamato Mutevedzi vange vasipo. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare iri muna 2017 nevasungwa vaive nhengo dzeMTC vaiti Muzvare Yvonne Musarurwa, Valas Mainga Hama navatungamirai Madzokere avo vainge vakavharirwa kuchikurubhi Maximum Prison. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vabvumirana nemagweta ehurumende neZimbabwe Electoral Commission kuti nyaya iyi iendeswe mberi. Nekudaro mutongi ange aripo nhasi Justice Lucy N. Mungwari vati nyaya iyi ichanzikwa musi wa 10 kukadzi.
Chikumbiro chekudare ndechekuti vanenge vakavharirwa vari mutirongo vapiwe mukana wekuti vasarudze vatungamiri vavo semukana unongopiwa kumunhu wese nekuda kwekuti bumbiro remutemo watave kushandisa rinoti izvo wese munhu asvika abvezera asvika makore gumi nemasere anofana kupiwa mukana wekuti asarudze mutungamiri waanoda zvisina kupatsanura kuti uyu tingana kana kutingana.
Muchikumbiro chavo kudare vatatu ava vanoti kubvira muna 2011 apo vakapinda mutirongo Zeke haina kumbogara yanyoresa vasungwa kuti vavote kana kuvavhotesa, nekudaro vanoda kuti vapiwe kodzero yekuvhota sevamwe. Mumagwaro ayo kudare panyaya iyi Zeke inoti haikwanisi kuvhotesa vanhu majeri nekuti mutemo uripo hauibvumidze. Inotiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana yabvumidzwa nemutemo kuita izvi, asi vabhamu vati bazi rezvemutemo riri kupikisa chikumbiro chevanhu vavari kumiririra.
Zvemutemo riri kuti havana chido sehurumende chekuti vari kumajeri vavhoti, nekuda kwekuti majeri inzvimbo dzakachengetedzwa zvikuru, saka vari kutsvaka vanhu vanenge vachivhotesa ikoko.
Zvichakadai, Zeke nhasi yazivisa kuti vatori venhau nevanoda kuongorora sarudzo dzemabyelection vanofanira kunyoresa nayo nhasi nemangwana. KuHarare vanhu vange vachifanira kunyoresa kuBelvedere Teachers College, uye kuulawayo vanhu vange vachifanira kunyoresa kuSt Patrick's Hotel, asi hapana chaitika kuBelvedere Teachers College sezvo vanhu veZeke vacho vange vasipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi masere nevanomwe 287 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nevashanu, kana kuti 5305. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu ane makumi mana nemumwe, kana kuti 228,541. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi masere nevanomwe 4,244,787. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevatanhatu, kana kuti 3,272,926. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 43,892. Uwandu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon nesangano renhabvu muAfrica reConfederation of African Football wavirirana kuti mhirizhonga yakaitika nezuro munhandare yeOlembe iongororwe. Vatsigiri venhabvu vakatsikirirana munhandare iyi vachida kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peCameroon neComoros nezuro, izvo zvakasiya vanhu vasere vafa uye vamwe vanhu makumi matatu nevasere vakuwara. Mapurisa anonzi akatadza kumisa chiitiko ichi sezvo akakundwa simba nevatsigiri venhabvu vaida kupinda munhandare iyi zvechisimba. Hurumende yavaJoe Biden yaunganidza mauto zviuru zvisere nemazana mashanu kuti agare akagadzirira kutumirwa kuUkraine, uye ichaburitsa vashandi vayo vepamuzinda wayo muUkraine. Izvi zvinoitika zvichitevera kusavirirana kuripo pakati penyika dziri muNATO nezviri kuitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin, avo vari kuenderera mberi nekuunganidza mauto avo pakati pemuganhu weRussia neUkraine. Banga guru renyika riri kuita misangano yechimbichimbi nevemabhizimusi yekupangana mazano pamusoro peupfumi hwenyika wananga zvakare kumawere zvichitevera kushaya simba kuramba kuchiita dhora remunyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venawo mushure mekupera kwemusangano nevemabhizimisi nemusi wechishanu, Gavana weRBZ Dr. John Mangudya vakati nhaurirano dzinofanira kuenderera mberi pakati pebhanga ravo nevemabhizimisi, asi vakati bazi rebhanga ravo rekuferefeta huori kana kuti Financial Intelligence Unit richaranga vose vari kutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu zvisina kodzero. Vamangudya vakavimbisa kupa vemabhizimisi mari dzavanenge vatenga pamusika weRBZ Foreign Currency Auction nechimbi-chimbi kuti vatange mabasa ekugadzira zvino. Vakatiwo pamusangano uyu pakawiriranwa kutsvaga nzira dzekusimbaradza dhora remunyika iro roramba richishaya simba. Mumwe akapinda musangano uyu mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Wongu takaita musangano ne Reserve Bank of Zimbabwe uyu waitungamirigwa ne mukuru we Reserve Bank Dr. John Mangudya. Takazoita zvisungo zvekuti tisamhanyidzane nemusika weparallel market. Ndofunga takapinda musangano uyu mushure mekunge chingwa chakwira zvanga zvisina tsarukano. Saka takazonge tichidawo kunzwisisa kubva kubhanga guru renyika kuti ko ivo vanokwidza chingwa chacho vari kumbowanawo here mari kubva kumusika weauction market. Asi mukuru webhanga vakabudisa pachena kuti makambani echingwa mamwe yemakambani ari kuwana mari zvakanyanyisa pamusika uyu.
Asi vachipindura mashoko avatumira kuStudio 7, Sachigaro Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati mari yainge yakwira mutengo pamusika weRBZ Foreign Currency Auction uye kushayikwa kwemagetsi kuri kupawo kuti vanobika chingwa vashandise diziri rinova rinodhura. Munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi uyo ave kutsenga mandire nemavende.
Tiri kuona mitengo iri kutosiyana nezvatinotambira. Mihoro yasara kumashure. Ichikonzereswa nenyaya yeexchange rate indogotizatiza kuparallel market.
Achipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati zviri kuitwa neRBZ kumhanyirira kunorima nebadza risina mupini.
Musangano waitwa navamangudya nevanhu vebusiness uri kutarisa masymptoms. Vari kusangana nepombi yakapamuka vachivhara nemadhaka, haimiri kubuda mvura. Dambudziko redu harisiri remanda the policy. Dambudziko redu ndere fiscal policy, budget ra Minister of Finance. Dairi meeting yaitwa na Minister of Finance neve business vechitaura kuti isusu kumari dzedu tichadzibata so and so. Taifunga kuti pangabuda chinobudika ipapo. Nyaya iri kunetsa muZimbabwe imari iri kudirwa yakawanda kuagricultural sector iri kuzowanika yakuenda kumusika mutema vanhu vachitenga foreign currency. Havasiri vamangudya vari kuprinda mari. Nekuda kwavo vari kumanikidzwa nebudget ronga ratarwa na Minister of Finance. Makaona pakapera gore 2021 kuti by 30 September 2021 budget ranga raudzira kuagriculture ne 71%.
Vaimbotungamira sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vati dhora remunyika rinosimba chete kana zvinhu zvakawanda zvagadzirwa nekukwenenzverwa munyika.
Kopa ngaigadzirwe muno, ngatidzi lithium iyi ngaigadzirwe muno, zvinhu zvobva zvabuda zvapera. Haikuda kuti isusu totora maresources edu muno munyika unogadzira mabasa avamwe vanhu mabasa kunze kweimwe nyika. Plus kana yava value addition unotoedha kuti 10 times or 15 times of the original value. Saka iyo ndo zvikuru zvoda kuti zvigadziriswe kuti upfumi hugozoti chakarara kuna vanhu.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kuratidza kusagadzikana, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi huchakwira gore rino nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% uye mitengo yezvinhu ichaderera.
Zimbabwe iri kuramba ichidzikira pasi munyaya dzekurwisa uori kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Izvi zviri mugwaro raburiswa nhasi nesangano reTransparency International. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Chakurudzo yaparuwa nasi nesangano irino ratiza uori mapaze zuru mende kana kuti Corruption Perception Index, CPI. Kwaro irinoti, korera pera 2021, Zimbabwe yaka dzokera shure mnyaya kurwisa uori, sezo yaka dona nechibodzwa chimwe, zvichienza niswa nesha kabuda mtsvakirudzo iyi muna 2020. Mukuru we Transparency International Zimbabwe, vatafadzwa Chikumbu vanoti pachikero che CPI vanowana 0 vanenge vaine uhoro hwakanyanya uye vanenge vaine zana ndivo vanenge vakachena. Vachikumbu vati Zimbabwe yakaona zvibodzwa 23 kubva muzana ichibva muzvibodzwa 24 zvayakaita muna 2020.
Tikatyamadza ndechekuti mugore rino ra 2021 taona kuti chibodzwa chedu chadzika kuenda pa Marine Natu, you know, 23%. Tinova zvinhu zvinoshungurudza zvikuru nekuti muchiyero icho chichatinacho chinoburitsa kuti nyika dziri kwakaswedera kuna zero ndo dzine uori wakanyanyisa.
Vachikumbu vatiwo nyika dzinombunyikidza kodzero zvakanyanya ndidzo dzine uori wakanyanyawo.
Gwaro redu mabuda nyaya yekuti kune nyika dzinombunyikidza maraitsi evanhu kana kuti kodzero dzevanhu dzinoonekwa zvakare dziri idzo dzine uori wakanyanyisa dzinotenderawo vanhu vavo kuti vataure pajekerere vachibvunza hurumende maringe nekushandiswa kwemari neurongwa hurumende dzinonzi zvakare idzodzo hadzina uori wakanyanya.
Vachikumbu vati kuramba Zimbabwe ichiita zvibodzwa zvishoma munyaya yekurwisa uori zvinokanganisawo chimiro chenyika mukukwezva vemabhizimusi.
Saka zvinoita kuti vari kunze vanenge vachida kuuya munyika muno kuzoisa mari yavo kana kuzoinvesta havakwanisi kuuya nemari yavo nekuti munenge vanenge vaine risk kana kuti vanotya kuti mari yavo inoshandiswa kana kuti vanofanira kutanga vadzisa mari kuti vaite basa ravo.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi muzvina bhizimusi vaNigel Chanakira vatiwo magwaro akadai seCPI ndiwo anoshandiswa nana muzvina bhizimusi kuona kuti vangaunza mari yavo munyika here kana kwete. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vatiwo havasi kufara nezvibodzwa zveZimbabwe vakativo nemapazi ehurumende vacharamba vachishanda pamwe chete kutapudza uori munyika.
Corruption Perception Index yeTransparency International isu veZAC tinoitambira nokuti inotibatsira kuti pfungwa dzokurwisa uori tinokwanisa kuzvigadzirisa zvakanaka tichiziva kuti vanhu vari kufunga chii nezvecorruption. Tinongoda kutaura chete ndechekuti ZAC mamwe mapazi ehurumende vane basa rokurwisa uori vari kushanda pamwe chete nevari kuuya nemamezhazi akati wande kuitira kuti titapudze uori muZimbabwe.
Vamakamure vatiwo vari kushanda nematare kuona kuti nyaya dzavo vanenge vapomerwa uori dzitongwe nekukurumidza. Vachitaurawo pachiitiko ichi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wevachuchisi vaMichael Reza vati hurumende ine chido chokurwisa uori asi vakati zvinoda kuti munhu wese azvipira kurwisa dambudziko iri. Transparency International inoti nyika dziri nani pauori iDenmark, Finland neNew Zealand idzo dzakawana zvibodzwa 70 kubva muzana. Nyika dzinonzi dzine uori hwakanyanyisa dzinosanganisira South Sudan, Syria, Somalia neVenezuela. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reInternational Education Day kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musero wenhau dzanhasi. Mapato anopikisa otarisirwa kumarana zvakare muparamende. Dare redzimhosva rinoti hakuna sarudzo dzinoitwa matunhu matanhatu anomirirwa navatenda ebiti nevamwe vavo vashanu sezvo kudzingwa kwavo muparamende kwainge kusiri pamutemo. Zimbabwe inoiswa panyika dzisiri kurwisa uori zvakadzama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 25 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa etshiya ibandla elilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iParliament kumbe iCouncil ukuthi achubane kaseke ebandleni lethu akhitshwe.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bazaxoxisa amalunga edale lePharlamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Abantwana bawela phezu kwezitishi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besithi i-disease engingakhorela kumi-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe ziklina engela any protection.
Izakhamizi zakobulawayo zithukuthele okwamagama njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitithi lempompi ezithwala amanzi ale ngcekeza awesiweji. Inhlanganiso ekhuthaza ukulungisa inkohlakalo e-Transparency International yethula uluhlu lwamazwe ale nkohlakalo olutshengisa ukuba ele Zimbabwe nelinye lamazwe ahlaselwe yilesi sifo. Zonke lezi ndaba lezinye zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha amalunga edale lePharlamende azalandela ibandla elitsha elibunjwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo elithiwa Citizens Coalition for Change. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli secele le-MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo zombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lePharlamende lingafuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ePharlamende azavele alinge ukulandela uChamisa azazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa etshiya ibandla elilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iParliament kumbe iCouncil ukuthi achubane kaseke ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitshalele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalandeli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa efinyele ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulenyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekeli nguMonzora yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Ummeli wange-central edayele ePhalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba engaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu ye-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalition for Change. Ngakho-ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami u-Advocate Nelson Chamisa angiyi kwenye indawo, ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye kuyabadumaza lokhu, hayi kabangixolele.
Eliye icele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC, woza lizaqala ngokuxotsha labo abawucele likaMonzora. Lokhu kuchaza isikhulume seMDCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
IParliament yeZimbabwe elamaparties abalisa iZANU PF, iMDC ekaWalshman Ncube lamacele amabili aweMDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa ngudokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama-recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esizaba recalla ngabantu bachiye ibandla leMDCT bayayenza okwabo okuthiwa iMDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebechiyile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lewelizwe kumele sibarecole baphume ephalamende. Lokhu okuthi kulabantu be-CCC besingakakuzwa, akukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP we-MDCT osejoyine i-CCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe e-Citizens Coalition for Change, CCC. Kuthe bathethe leli nyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokela ibandla lamacela we-MDCT eye-MTJandaba waphezulu we-Supreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli we-MDC Alliance. Obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. EleZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka, ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni, kuqalisela kubohulumende bezabelo, amakhansili, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Mele isithu 7 isiHarare, nguMnozelozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage emalokitshini ezihlala kuwo. Zithi ikhansili yaleli dolobho kukhanya ingelandaba lokulungisisa lezi mpompi okwenza zihlalele evalweni, zisabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo esike yabulala abantu eminyakeni edluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Amalokishi phose wonke yakoBulawayo amadala lamatsha, izakhamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuke ezambuzini ngenxa yokudubeka kwezititshi lempompi eziwathwalayo. Umhlali welokishi lamakhwekhwe uMnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke, and city council ekhona kayenzi action. Ngitsho singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid, ngoba every day ngaze bethi bayalungisa basaphe ngihlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi, and amamasitisha asezindlini kuya kududuluka kugcwala ezindlini, imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakutshethi siyabuya sizolungisa, but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho, uhlezi phezu kwedoti ungalatholothe ukungena, abantu besiye egangeni.
UNkosazana Nomsa Thuma laye uhlala emagwegwe, yena-ke ukuthi amanzi alengcekeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela, sahamba sabiza le-residence, babuya bakhuluma labo, babuya bevulile, kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private. Babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavula. Thina nitabona kubanzi lobo. Lapha abaqeda ukuthanyela khathesi bathela amanzi kungeke uhambe lapha udle, but sesisidla kunjalo because sesijwayele vele ukudla lekaka.
Elokuthini lamagogo njalo lihlangane nomongameli webandla le-EFF uMnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukhansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago, but kafuni lokuthi eke zovakatha ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezititshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengekhorela kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe, ecleaner engela any protection.
Ilokithi le-Country Park liselitsha, kodwa izititshi zidabuka njalo nje. Ukuze nathokozile moyo umhlali we-Country Park.
avele kudabukile amapipe bathi amanzi ladlula lapha kusema 24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema 16 caravan lakho kudabukile amapipe amanzi angkhona hambela ngalo komgwaqo omkhulu oyohamba namabhasi mina akuna sibenzi bathi abanye bathi bakhuluma nayo ukhansila bathi sebefumela ukabayina bomuntu.
Umsekelo wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenza nakongqwengwenya futhi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcekeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi. Kube increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube misuse of sewer system.
Okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa kodwa hhayi asihlalanga njengomunicipality sibhizi sibili ukusebenza. Elingakhangela kathesi ungahamba isuka kakhulu athi sihlupha eMpophoma mbona ngane ensukwini ezimbili iyabe isi right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manual ayiwablokileyo. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuka nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcekeza ephuma kuzitishi ezithubukileyo esezilesikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantu abaningi kuleli dorobho. Ngimele studio 7 ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Abezempilakahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe lokhu sisehla ngoba ngokuphela kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamakhulu phose amathathu 287 abatholakale bele gciwane leli eselibulele abalitshumi lambili 12 izolo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million. Futhi abasebehlatshwe amabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane ezedlula amachumi amane 43,892 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Yakobulawa isiqale ukuqasha abongi ngobuningi abasebenzela emakliniki ayo ngemva kokuba izakhamizi sezihlabe umkhosi omkhulu ngokuqeda isikhathi eside zisesibhedlela ngenxa yokusilela kwabongi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansile ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqasha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe yikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansile aluba iyaqhatsha umuntu wonke ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela esikolo kungakhethile i-experience, bengeze linani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Kethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yi-council kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatsha abanye kuyini okuzakwenza bahlale iholo liphansi okuyikho okumele kwenziwe kuqala. Akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile.
Unkosikazi Nomsa phakathi isakhamuzi seNkulumane uthi iningi labomama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
singananzelela izinto eziningi sezatshintsha kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yi-COVID ikanti akulamanensi. Omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ku-baby clinic, abanye babalekela ukutshona behlezi ekliniki belokhu bechova iline. Izizathu kuyukuthi balutshwane abongi.
Imizamo yokuxhumana neziphathamandla zekhansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni. Kodwa embikweni okhitshwe yikhansili bathi bayaqhatsha abongi abangamashumi amahlanu i-50 njalo bazakwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa, kutsho uTown Clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amashumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connections ikhangela okwenziwa ngabasakhulayo abeZimbabwe ukuzinikela phansi kwesimo se-COVID-19 lemicabango yabo ngokuguqula ibizo osekwenzwe ngabe-MDC Alliance asebebizwa ngelokuthi yi-Citizens Coalition for Change. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Ugatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi solulaye izisebenzi zesigodi someliwalo kwele-Ukraine ukuthi zisuke kulelo lizwe lemuli zazo ngoba kule ngozi yokuhlaselwa kwalelo lizwe yile-Russia. Ele-Russia libikwa selithumele ibutho layo emngcelweni lele-Ukraine lilungiselela ukuhlasela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika bafole betshengisela emadolobheni amaningi alelo lizwe okugqokela iWashington DC ngesonto besola umthetho obamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukubana zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokugqoka ama-mask isikhathi sonke. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umahluli womthethandaba waphezulu ethule isinqumo esithi umlayo kahulumende kamongameli Joe Biden wephula umthetho. Ngemva kwempelasonto eyodwa ikusuba ngasesibili, ifilimu yebhayisikopo e-Spider-Man No Way Home icine isikhokhela ekungeniseni inzuzo edlula izigidi ezilishumi lane $14.1 million ngale impelasonto edluleyo. Emhlabeni jikelele ibhayisikopo leyo isingenise amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion isedlula amafilimu anjengo-Jurassic Park World
Lion King. Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International namuhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo lolu luhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odluleyo leZimbabwe belikumashumi amabili lantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku-24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamashumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke, kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngobana ikhona yonke indawo kayenziwa yilaba esingathi namhlawumbe iholo labo liphansi bazama ukuthi bengezelele ukulihodlwana kwabo bathole okokuthi othe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba, yiloo lalowo okhona kakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni loku abangabeka izanda zabo phezu kwakho nxa bethe bahlangana lapho eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi kodwa mina engikwaziyo ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi zikahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga ezinye zakhona zivukela khona ukuyakwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili akulandaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani uzulu sefela khona lokho ukuthi uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe babe sebethengisa-ke lokho okungabe kuthengiseka sengitho wona amathuba ukuthi uthole ulutho kumele ubhadale kuyabe yini uyabhadala amapholisa kangikhulumi
umgandla uvumelanelo somabhizimusi wakobulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje eyenziwayo
uhulumende uyabonakala siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwisana le-corruption kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengezimbabwe anti-corruption commission babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi so kugcina bekokusenzakazane kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma leyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo
into yonke ubona kufe umnotho yonke into ingasebenzi kuyi-corruption ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezikhorabu iZimbabwe nxa ungayicompare le-South Africa kumbe sithi uyiqathanisa le-South Africa okuseZimbabwe iSouth Africa abantu bakhululekile ukukhuluma ngecorruption eyabe ikhona yikho kwenza ukuthi ibonakale manje icorruption yeZimbabwe awukhululekanga unje ukuthi ukhulume ngayo kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo angeke kuhlalwe phansi kuthonisiswe amacala awecorruption njengokwenzakala elokuzweni eSouth Africa so ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe ikhona le nhlanganiso yiyo ekhangela ngokuthiwa yi-anti-corruption commission kuyini ekwenzayo ngobani-ke asebagwetshwa yiyo abakho so khona khana-ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe yedlula lokho okuthiwa yi-Transparency International nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo kungaqhatshwa khona abantu njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni emigian abawuthole umsebenzi angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlangano ezinkulu zona
ziya emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzisana lozulu beqhuba uhlelo lweviki olokubonga imisebenzi eqhutshwa yilezinhlanganiso imisebenzi eqhutshwa yilezinhlanganiso igoqela eyokuthuthukisa inhlalakahle kazulu ezomnotho ezombusazwe kanye lokulondolozwa kwezemvelo njengalokhu okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaziswe encwadini yabe-ZCC abayithumele intatheli zindaba bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Lokhu kuyasithabisa kakhulu noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku Western world.
Wengeza uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga ngokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana labezinye izizwe becatsha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe njalo le future kumbe elakusasa ele lizwe leli leZimbabwe loZulu, ifuture kaZulu omutsha, njalo lokhu kuzasincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi thina kasithunywa ngomunye umuntu, kodwa konke lokhu esikwenzayo sikwenzela ama interests ezulu lwalapha kuZimbabwe. Sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngeyinye inkokheli yenhlanganiso National Associations of Non-Governmental Organizations, NANGO, uNkosazana Esnat Chambiwa.
Indaba ekhona yokuthi nxa umuntu ulento oyenzayo, chances are kuzaba lama-criticisms, but criticisms lamelanga eyenza ukuthi umuntu besiyekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu abayabe khuluma izinto besithi ama-CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonokho, singa-appreciate bona laba abasebenzayo bamele bakwenze. And lapho abayabe sithi kulama errors okumele kulungise, as long as we work towards fixing khonokho okuyabe kuthiwa kumele kulungise, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo eselolonga lemithetho eqondisa ukusebenza kwazo ezibekela imigoqo eminenginengi esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagengqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ngokuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi nempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.